Mumwe wevana chiremba ava, Dr. Matthew Wazara, vanoti vanhu vakawanda vari munzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo remafashamu emvura havachina mishonga yekupodza kana kunyaradza zvirwere zvinenge sugar diabetes nehigh blood pressure. Dr. Wazara vanoti vanhu vakawanda vakakuvara uye vazhinji vanofanirwa kudzorerwa pamapirisi avainwa uye vamwe vavo vanotoda kuitwa maoperation sezvo vakakuvara zvakaitisisa.
Chekutanga chakaonekwa ndechekuti vanhu vanga vakakuvara, saka vakakuvara vairapwa, vamwe vaida maoperation vaiita. Chechipiri ndechekuti vanhu vazhinji vanoshandisa mishonga mazuva ese, vanhu vane zvirwere zvana BP, vane zvirwere zveshuga, vanonwa maARVs, mishonga yavo yakaherera. Saka vanofanira kuti vakurumidze kudzorerwa pamishonga yavo iyo kuti zvirwere zvive zvisava nesimba pamusoro pavo zvakare.
Dr. Wazara vanoti vagari vanofanirwa kunwa mvura yakachena uye mvura iri munzvimbo iyi yakasangana netsvina yezvitunha, mhuka, izvo zvinokwanisa kukonzera zvirwere zvinofamba nemvura zvakaita semanyoka kana korera.
Kune njodzi nedambudziko ratatarisana naro rekuti zvirwere zvinoda kufamba nemvura zvamanyoka, zvirwere zvana korera, zvana typhoid. Izvozvo nekuti vanhu mvura yavo yekunwa yasangana nemvura yanga iri pacyclone iyoyo, mvura yaeredza zvinhu zvafa, mhuka, zvitunha and so on. Saka kuti vanhu vanwe mvura iyoyo ino zvirwere izvizvi zvinogona zvabva zvanyanya kupararira.
Pamusoro pedambudziko rekushaya mvura yakachena, Dr. Wazara vanotiwo madzimai ari kusanganawo nedambudziko rekushaya zvinhu zvavanoshandisa pamazuva avo ekutevera.
Takaona madzimai ane dambudziko pazvinhu zvavo zvehygiene, masanitary hygiene yamadzimai. Zvinhu zvavanoshandisa kumazuva avo hakuna. Kunezve vana mai vakazvitakura, vamwe vakaenda vatanga kurwadziwa nemimba dzisati dzakwana mazuva acho, asi vamwe variko vanofanira kutevedzera masikero akuenda kusikero kwavo. Iyoyo futi imidhi huru kunzvimbo idzodzo. Kozova nekuti zvirwere zvagara zviriko, vana vane maasimu, vanhu vanoita mabayo, vanongoitawo hana flu nezvakadaro, zvinoda kudzorerwa panzvimbo yazvo in terms of kuti mishonga yacho inge iripo.
Dr. Wazara vanokurudzira kuti mumatunhu aya munofanirwa kuvakwa misasa yakawanda yemakiriniki kuitira kuti vanhu vawane rubatsiro nekukurumidza.
Saka kunoda atingatiaika mamobile clinic ekumbofano gama vanhu kuti vakwa zvakare. Anofanira kuenda pari kuunganidzwa vanhu pange panzvimbo yega yega. Takashanda zvakanaka neMinistry of Health yedu naPMD wedu wekuManicaland. Ndokwatikasvikira tikati tauya kuzobatsira kuti titumirei kwamunotitumira. Saka masangano aivo anoti Ministry of Health zima yedu naivo vanhu vakabva muchipatara nekuyunivhesiti. Ndozvaka asi chikuru chaapo, vanhu vagara vachinwa mishonga ngavadzoserwe pamishonga yavo. Zvirwere zvinotakurwa nemvura ngazvitarisirwe, tigare takazvichenjerera.
Dr. Wazara vanoti kune vanhu vakawanda vari kurwadziwa nezvakaitika zvokuti vachada kunyaradzwa nana mazvikokota nenyanzvi dzinoona nezvirwere zvepfungwa kuti vagamuchire tsaona dzakavawira.
Ndokupai mufananidzo wekuti mwana ane 7 years ane vabereki vakayereka, anotakurwa nehelikopta oenda paanokwanisa kurapirwa ari, otorwa oiswa mushelta opuwa chikafu, asi mumusoro make mune mubvunzo kuti chii chakaitika, vabereki vari kupi. Ndangopa mufananidzo mumwe chete, kuti zvinoitika paka mumwe mubereki akashayikirwa nevana, mumwe munhu akakuvara, mumwe ari kungorwadziwa nekuwerera kwomusha wake nezvipfuyo zvake. Psychological support iri kudiwa ende ichadiwa kwenguva yakareba.
Vanotiwo kune dzidziso zvakare iri kuitirwa vafundisi vemakereke akasiyana siyana kuti vakwanise kunotaura zvokunyaradza kune vose vakasangana nedambudziko iri.
Vari kutrainwa kuti vafundisi vanoenda kumaruwani vaende vakadzidziswa kubatsira vanhu vanenge vane yatinoti psychological trauma. Machiremba ndoda kuenda ikoko vainde vachiziva futi kuti vanobatsirwa sei. Tisakanganwe varapi nevashandi vese mavolunteers zvavari kuona nemasava asizvinhu zvajaira kuonekwa nemunhu, ende zvine mabatiro avanhu azvinovaita, vanodawo futi kubatsirwa.
Mumwe mugari wemutinoro North amai Gertrude Magwaniza vanoti vane hama yavo inogara kuchimanimani iri kutodawo mishonga yavanorarama nayo sezvo yavaive nayo yakayeredzwa nemvura yakasiya yaparadza kumabvazuva kwenyika.
Ambuya vangu vanga vane shuga, vane BP, vari pamapiritsi, mishonga yese hanzi yakaenda. Vari kutoti zvozvisoro mishonga yekunwa havana. Saka inotori nguva yakaoma hatisati takwanisa kuenda kuti tinovaona kumusha kwacho.
Cyclone Idai yakatanga musi wa14 Kurume ikasiya yaparadzawo misha nehupenyu hwevanhu muMalawi neMozambique. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika 140 vafa nechirwere chekorera kuMozambique. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaObidaya Moyo kuti vachaita sei padambudziko reutano hwevanhu vari kuchimanimani nechipinda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamiri.